Sachi Garowe Immigration Workers Union, Vango Sana Mtunzi, Vati Sanganorawa Rakanyurira Kumapazaka Siana Siana Urumende, Separation Commission in Norman Shukwenza Niswa Kwemikana, Pakatipeva Nukazineva Nurume, Ye Gender Commission Joye Geriku Ongoro Ranya Iyi.
Wanaonopara kupata nye ya iji waka wanda iyo mende pachayo na tuisee utipali ya mende kukupi mende chokoma kwenye pema ni wame wame pema ni sekretari mende chaya chayi apana kachayi but I never never did that mwono wa kipata mtu but out of all this wanaonopara kupata nye only one department you know sure it is watini ya arwa hefi nye mende samoto.
Vamtunzi vati okunyange hazvo vakaendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna Gunyana havasati vawana mhinduro.
Because patakaiendesa tsamba iyi that was yokumutungamiri wenyika ofisi yemutungamiri wenyika 27 September. Sazvino hapana chakaitika. Tikadai takadaizwa mafoni aripo mukatadza tinosa mafoni numbers tidaidzei tizotaura tizozvivi. Pati atinambodaizwa kana mbonzwa anything zvakangopera pakutinda ipapo inyaya dzokuti tinosvika tongosiya pareception. Of course havangakwanisi kuona munhu wese asi dai vanenge vagamuchira tsamba iyi masekretari acho aya nevachirindikazve nokuti havasiwo vanyora mutumwa hana ponzi ngavachirindika vanosvikisa kwavanofanira kusvika tione kuti matanho.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti sei vasati vapindura tsamba yataurwa navamutunzi. Vamutunzi avo vakamiswa basa gore rino vaudzawo vatori venhau kuti kumiswa kwavo basa yanga iri nzira yekuvanyararidza asi vakati kusvika nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhukadzi yagadziriswa havasi kuzonyarara.
Inini kudzingwa basa kana kaita kwai nzira dzokundinyaradza. Izazi ndira zvokundinyaradza kuti zvati unotata chamirinei but then kumiririra vashandi hazvirevi kuti unofanira kushanda ipapo. It continues as it were. Kunopa one side komuka rimwe side toraba tichienda kusvika zvagadziriswa atienda hatisi kutombomira kusvika zvagadziriswa hatingatarisi. Ukaona uchiti iwe unoona kana even iri child abuse mwana achabhizwa wotarisa dii that means newewe you are part of that.
Vanoona nezvemitemo nekuongororwa kwenyaya mugender commission vaVictor Ngiwane vanotiwo vatanga basa sezvavanotarisirwa nebumbiro remitemo yenyika rekuongorora panoshungurudzwa madzimai. VaNgiwane vanoti vakawana umboo kumadzimai matanhatu uye varume vatatu vanoshanda kuimmigration avo vachamira pamberi pekomishin iyi nenyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi kubazi reimmigration.
Pana vatingati vari kuunza zvichemo zvacho zvokuti zvesexual harassment pane madzimai matanhatu and vari panhirwa mhosva vacho varume vatatu vekuimmigration.
Vaimbo vamukuru kuimmigration vaClemens Masango avo vave mabharani mukuru wehurumende vari kutarisirwa kuzopa uchapupu hwavo sezvo nyaya idzi dzakabuda panguva yavaitungamirira bazi iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.